Last year, Paganda President of South Africa, Wakasaina agreement here by National Commission, which is the cooperation at the summit level. So, Panama annual meetings, alternative with South Africa and Zimbabwe, this is the inaugural meeting here by National Commission. It starts at senior level, which started today. On Wednesday, it goes to ministerial, and Thursday, it goes to summit level.
Misangano yakakosha zvakadii kunyika mbiridzi?
Yakakosha nekuti isu kuZimbabwe, South Africa ndiyo greatest trading partner yetu. Tine zvakawanda zvatinoita navo, saka tinoitiratesa kuti tiite zvinhu zvatinowirirana maarea akawanda atinoshanda pamwe chete, zvinhu zvakaita transport, zvakaita infrastructure, health, trade, investment, zvese izvozvo zvatinoshanda pamwe chete kuti tione kuti tinganyanya kushanda sei pamwe chete kuti zvinhu zvacho zvibudirire.
Asi ka tiri kuona kuti South Africa ndo inenge iri kutengesera Zimbabwe zvinhu zvakati wandei. Zimbabwe ingaitawo sei papa kuti zvinhu zvemunyika zvakawanda zviendewo kuSouth Africa kwacho?
Zvinhu zvatinenge tichitaurana pamisangano yakaita saizvozvo ndo zvatinoita kuti tigadzire kuti tive tinoita benefit ese pakuita zvinhu pamwe chete.